Mangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, chikumi 6, 2019. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichi izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi.
Vapinda vabva vatitirisaza Obeti ariti tambuda kunyeba kuti hapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Ndopa abva abudikira anga akatorara zvake, ndobva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Nhengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanonzi vapambwa pakati peusiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi. Mudzimai wava Masaraure, amai Sabrina Kundai Masaraure, vanoti varume vatanhatu, vamwe vavo vanga vakavhara kumeso nemachira, vasvikoputsa gedhe repamba pavo kuWaterfalls vachibva vapinda muchivanze vachitanga kupwanya mahwindo nekurova magonhi eimba yavo zvine simba vachishevedza zita remurume wavo. Vanoti vazovhurira varume ava kuti vapinde mumba, umwe wavana vaMasaraure vakarara vachibva vangovazvuzvurudza kubuda navo panze vachinovakanda mumotokari yerudzi rweToyota Renax yanga yakamira kunze kwechivanze chavo. Nhengo dzesangano reAtus dzanga dzichirangwa mabasa kwemazuva matatu kubva nemusi wemuvhuro kusvika nezuro chitatu dzichida kuti hurumende itarisise zvakare nyaya yemihoro yevarayiridzi. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuWaterfalls pamwe chete nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kana vaine ruzivo nezvechiitiko ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita naamai Masaraure.
Ndandisoverenga hangu sezvondiine mazamanishoni andida kutopedzesa, ndobva ndanzwa gedhi richidonhedzwa vachipinda varume vapwanya mahwindo vakatenderera imba. Abva ndavhura dhoo ndobva ndadeedzera kuti ndiani. Vabva vauya vamwe vavo vakati vhurai vhurai vachiita noizi vachirova rova dhoo nemadziro. Ndobva ndavhura ndobva ndatsinura. Vapinda vabva vatitirisaza Obeti ariti tambuda kunyeba kuti hapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Ndobva abva abudikira anga akatorara zvake, ndobva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Mungatsanangura kuti varume ava vanga vachidei, vane zvavataura here zvavari kumudira?
Hapana zvavataura, vangobvunza kuti zvomapepa eorganization aripi, zvinhu zvake zvaanoshandisa zviripi. Ndobva ndati hapana, sezvo zvinhu zvachona pasina zvatinogogara nazvo ukumba. Ndobva vabva vatora mafoni angu ndo anga ari pachena, ndobva vabva vabuda nemamwe anga asingashandi, ndobva vabuda bva vaenda nawo.
Ko iye havana kumurova here kana kumukanganisa?
Vangomuzvuzvurudza vachimukwevera panze kuti abude. Ndobva vapinda mumota yavo yerudzi reToyota Ramex. Handakukwanisa kuona kuti number plate dzachona dzaziripi. Vabva vaenda.
Ivo vanga vakapfeka yunifomu here varume ava, uye vanga vakamira sei? Mungavatsanangura sei?
Havari vese papasina anga akapfeka yunifomu, asi vamwe vavo vanga vakavhara kumeso, vamwe vacho vanga vasina kuvhara kumeso. Vanga vakabata pfuti dziya dzakareba dziya dzavanga vainadzo vachitokoka, zvinoratidza kuti zvovanga vachitoda kutopfuura dai kuri kuti paitika kakurusana.
Vane zvimwewo here zvavaputsa kana midziyo yavaparadza?
Vane mahwindo avapunza nedhoo ravarova rekutotadza kuvharika nezvega zvavarova.
Saka makwanisa here kumhangara kumapurisa?
Handida kukwanisa kumhangara nekuti iye zvino pakati peusiku, ndikwanise kuwana anhu wekufamba naye. Vana andikwanise kunge ndichibuda.
Munofunga imi kuti vana vangadai vari mapurisa here kana kuti imbavha dzangoyo dzichishandisa mukana wekurangwa mabasa kuriitwa nesangano ravana vamasarauri?
Hadzingave mbavha, nekuti mbavha inongouya ichiba ichienda, haiuye ichideedza munhu nezita. Uye matauriro avanga vachiita vanhu vanga vatori nechinangwa chavo chavatofambira kuti kana dzanguva dzeusiku vachauya vovatora.
Ko vana vasarawo vari sei?
Vana hapana chavanzwa, vakangorara.
Vanga vari hamai Sabrina Kundai Masaraure, mudzimai wemutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza, vanoti dare reparamende rine urongwa hwekuenda kunyika dzakaita seAmerica neBritain kunoedza kuumbiridza ukama. Mamwe makurukota ehurumende ari kuitawo misangano nevamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe vachida kusimbaradza ukama. Nezuro, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita musangano neEuropean Union. Vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi Zimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvarimi vechichena ichiendesa kuvatema. Nyika dzakabudirira dziri kukurudzira Zimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu kana ichida kuti idyidzane nadzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaparadza.
Izvozvi tiri kutoronga rwendo rwokuenda kuBrussels, kuenda kuLondon nekuenda kuWashington kutinoonana nevamwe vedu maMP ikoko. Saka totori mubishi kugadzira nzendo dzacho idzodzi dzichatungamirirwa naSpeaker weParliament Advocate Mtenda, tichitevedzera kana kuwedzera zviri kuitwa nehurumende yedu pari zvino.
Mungaziva kuti munosimuka rini?
Tiri kutotanga izvozvi muna July. Muna July tiri kutofamba tiri kutoenda. Ende kupera kwemwedzi uno tiri kutoenda naSpeaker kuRussia. Tiri kutotungamirwa naSpeaker kuenda kuRussia. Kunoona veRussia tabva ikoko. Tinenge tichidzoka ini tichadzoka nekuIran. Tichionawo hama dzedu dzekuIran ikoko. MPs dzekuIran. Tabva ipapo tichadzobatana toenda kuLondon. Taenda kuLondon tozoenda kuBrussels. Tabva kuBrussels toenda kuStockholm. Tava kutoko vrezenda kuWashington. Ende takadaro futi tichanosangana nemaZimbabweans ari kudiaspora ikoko. Atiuda kuti tipe iye zvino takatopedza nyaya yacho. Tivape magwaro ekuratidza kuti ndeve muZimbabwe. Zvatingati muchirungu dual citizenship yavo iya. Tivape zvavanoda maZimbabwe documents, ma birth certificate, ma death certificate, zvitupa, ma passport kuti ma embassy yedu ape maZimbabweans edu ari kugara mudiaspora mapepa eZimbabwe. Kuitwa kuti vafare kwavari ikoko, kuti ukuva necitizenship yeikoko varugara ukutomupa Zimbabwe citizenship. Chii changu azoda futi pakadaro?
Asi kako hurumende zvaimboramba yeurongwa wedual citizenship?
Takazvipedza zviri muconstitution yedu yeZimbabwe. Hatichada kutaura zvakudhara, uyezve takutaura zvavamunangagwa zvokuenda kumberi. Zimbabwe is now open for business. Yavhura Zimbabwe, wese anoda kuuya kuti azokanda mari yake muZimbabwe aitanga bhizinesi. Domtemo watu gadzira izvozvi ndiri mugwanda kutaura kunoku.
Avanga vari tsachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza, vari parunare naBlessing Zulu vari kugwanda. Apo hurumende inoti iri kugadzirisa upfumi hwenyika, vakavanda munyika vanoti vave kutotambura zvakanyanya uye vanoti inguva chete vasati vatora matanho ekugadzirisa zvinhu pachavo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura nestudio 7 vanoti havana mufaro nezviri kuitika sezvo mitengo iri kukwira zuva nezuva uyewo vari kushaya zvavanoda kuti vararame zvakanaka zvakaita semagetsi nemvura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vanhu munyika vave kutambura zvisati zvakamboonekwa zvekuti munhu wese kusanganisira vanoenda kubasa vave kurarama nekutengesa chese chese chavangowana.
I don't know kuti isusu maZimbabweans takaita sei. Tinokwira lift ye $5 kuenda kudhorobha unotengesa maapples anoburitsa $5. Saka maZimbabweans ipapo ndipo patinoona kuti tiri why zvechokwadi dzinongonyarara ichienda kunoora iyo. Because hapana chaunongakwirire lift ye $5 kunotengesa maapples unoita profit ye $5. Hapana zvaunenge uchiita asi kuda kungosurvivor chete zvemusi iwoyo tinongoraramira zve one day.
VaAmin Meke vaudza Studio 7 kuti vakawanda vave kutotadza kuwana chikafu pamwe nekuenda kuchipatara uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Hazvioneki kupera kwazvo nokuti zviri kuramba zvichingoenda mberi. Tanga takatarisira kuti in change of leadership akuziva matambudziko angaine vanhu nekupaikanganisa aimbonge achichitonga. Saka zvakutovawesi kupfuura pane uye wataita kuti ari kutadza kutonga. Ipapo ndopata kushaya kuziva kuti manje toenda kupi.
Vanoti kunyange hazvo pari zvino vanhu vasati vabatana kuti vagadzirise zviri kuvanetsa vanoona sekuti kwasara nguva shomanana kuti zviitike. Vachirwa vanobvumirana navameke vachiti hapana kusiri kufa.
Handizive kuti zvichapera sei but munhu anenge aiswa parumano anowanzodzoka. Asi paanodzoka haazogadzirisi. Saka ndifungidzire kuti vanhu vemuZimbabwe vacharamba vari wai idzodzo sezvavanga vari. Tinonzi hanzi kuti maChristians takakolonizwa nemamissionaries. But pane musi chete pavachamuka.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti shanduko muupfumi haigoni kuitika pasina marwadzo aripo. Vanoti pari zvino hurumende iri kutora matanho ekubatsira vanotambura akaita sekuvabhadharira mari dzechikoro, utano, kuvapa chikafu pamwe nezvimwe.
I must say that really you cannot have these kind of reforms without some form of
haukwanisi kuita zvatiri kuita izvi usingachengetedzi vanotambura. Saka tine zvirongwa zvekuona kuti vanhu ava vachengetedzwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatsinira mashoko avaNcube vachiti patove neurongwa hwekurerutsa kutambura kwevanhu munyika.
Hurumende inorwadziwa nekutambura kwavanhu, inoshushikana kwazvo nokutambudzika kunoita vanhu. Pane zvinhu zviviri zvinokunyanyaita hurumende. Chokutanga ndiyo chamakanzwa chianonzi masilo shops, anova mashopu anenge achipa chikafu, achitengesa chikafu nemutengo unokwanisa kuti vanhu vakwanise kusvika kuwanawo zvinhu vakwanise kuafoda. Then chechipiri ndonyaya yatataura yatinoti masafety nets atinoisira avo vanenge vari vulnerable, vane hotera, vanenge vane vasina kwakwanise kuwana chikafu.
VaMangwana vatiwo hurumende iri kutora matanho ekuona kuti makambani arambe achikwidza mitengo zvisina tsarukano, izvo vati zvinowedzera kutambura kwevanhu. Mamwe matanho ari kutorwa nehurumende mukuedza kuderedza kutambura kwevanhu anosanganisira kudzora mabhazi eZupco ayo ari kutambirwa nemufaro zvikuru sei mumadhorobha. Asi vamwe vakaita sava Stanford Nyatsanza vanoti mabhazi aya mashoma.
Tinoexpekta kuti zvinge zvichibhenefita munhu wese ari muZimbabwe. Ngatitarisei maZupco iyaya ariko here kumamisha? Hakuna. Inini Zupco ndiri kukwira mutaundi muno mudhorobha, asi kuti ndiwane Zupco rinondiendesa kumusha kwaMutare, hakuna.
VaNcube vanoti kunyange hazvo paine kutambura munyika, matanho avari kutora ari kubatsira, vachiti hurumende yakatoderedza uwandu hwemari yainoshandisa uye vave kutowana mari yakawanda kudarika yavange vakatarisira. Vanoti izvi ndozvave kuita kuti vawane mari yekubatsira vanotambura, vachiti vakatotanga kubhadhara mari dzechikoro pasi pebhimu idzo dzange dzave nenguva yakareba dzisingabhadharwe. Asi vamwe vakaita savamasimba Manyanya avo vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti vanoona sekuti kutambura kwevanhu munyika kune chekita nezvematongerwo enyika.
Nyaya yandirikuona ndeyekuti varume vari kutonga havana clue. Vakomana veZANU PF havana clue yekuti economy ingafambiswa chirudzi. Tiri kuda vanhu mhare dzevakomana vanofunga vanogona kugara pasi vachigadzirisa economy vakatarira in a positive way kuti nyika ingabuda sei pairapo.
Vachitaura kumusangano weCongress yebato ravo kuGweru, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika vaNelson Chamisa vakati kukwira kwemitengo yezvinhu nekutambura kwevanhu zvinogona kukanganisa hurumende yava Emerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rine nyaya inoti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza sangano reWorld Health Organization kumusangano wepagore kuSwitzerland kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuwedzera kuwanikwa kwemishonga uko kwaramba riri dambudziko. Bepa nhau reNewsday rinoti zviuru zvemhuri zvakatarisana nekusara zvisina misha sezvo hurumende iri kuronga kuputsa dzimba dzakavakwa zviri kunze kwemutemo muguta reHarare, mumadafana kana munzvimbo yekanzuru. Bepanhau reChronicle rinoti chikwata chenhabvu yevanhurume chemaWarriors chaburiswa mumakwikwi emukombe wekosafa cup chichitevera kurohwa kwachaita 4-2 neZambia mumapenalty emasemifinal. Mutambo uyu wakatambirwa kunhandare yeMoses Mabhida kuDurban manheru adarika. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Toda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri hanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero nemafungiro avo.
Mangwanani akanaka veStudio 7 nevose vashamarari vedu vanotipa news chaidzo. Ini ndiri paSouth Africa pandinoitwa Carlos Baba Eva Piri, ndiri muno muHoedspruit. Nyaya inondishungurudza imwe chete. Vakomana nevasikana veZANU PF avo maminista avo pavanenge vachitsvakwa kuti vape humbo vakafonerwa havadaire mafoni avo. Vacho vakomana nevasikana vanenge vafonerwa vanozodaira mafoni avo vakatasana mutodi nevamwe vanenge vachidairawo vanotanga kunyepa. Vakomana nevasikana veZANU PF kauka havatijairira nguva yareba, ngavasati itire kudaiso. Sekai nzenza anofonerwa anidza adaire foni. Ana George charamba paanenge achidaunza ape information chaiyo chaiyo anodza adaire foni. Vacho vanenge vabatiwa kuti vatipiwo information vanotanga kudefenda ZANU PF zvinobhohwa. I we are now sick and tired of you ZANU PF people. Chimbobva iwo, please taneta nemi. Enough is enough, hatichada please. Ndatenda zvangu, ndatenda.
Muri sei pano pa Studio 7 vashamarari mose? Nemi mose munodai kuterera Studio 7. Yeah, nasindaye ndakatarisana neMaWarriors. MaWarriors ngatingwarire from Warriors to Warriors because borara vakutamba chairo kutara chokwadi borara nishungurudzi. Zvichida pamwe nyaya yemari here musirimo muZimbabwe, makoche edu chaichai mani game havaigona. Havatomboigona. Zvimwe zvinhu zvombodo kumbotora vamakoche ekunze. Tarisai zvinoitwa unana Morocco zvezve. Ano Morocco. Otherwise borara ndotire vandudziki. Maplayers vanavo but havagona kumashandisa nekuti bhora ravo ndirechibhora bhora chavakatamba iyo vandomaona mai. Saka zvimwe zvacho ipapo kuzifa ndaite makorekenzi. Mutudzira kuti vasapise ZANU PF futi mubhora because dambudziko ravo ZANU PF totozera vanopindira mubhora anomaona. Because makaro totovaziva, totovaziva. Ndiwerasone paMafikeng panapa, SB South Africa.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari veStudio 7 vanajonga pandimire nana Mavlas Mhlanganya. Mose tinokutendai nekutibatire nhau kwamunoita muchitudza zvakafukidze dzimba matenga. Tinoti nhaurirano iyi yaitwa naPresident nevarairidzi yakanaka but inonetsa pakuti kubatana kumeso. Havambofa vakasorovha kana kugadzirisa nhau yevarairidzi. Vari kushupika mukati menyika iye, vari kutambura vashandi, havamboone kwese vantu. Iyo ndivo vantu vanohora $30,000 per month 30 days. Saka ndivo vanhu ivavo, vamwe vese aya havasi vanhu ba. Ndinotenda ndini Mike Mlambo. Chipinge ndiri ku Cape Town, Western Cape.
Mukoma Jonga, tanonoka. Ndinokutenda ine basa ramuri kuti takwazvo rokuti pamashoko. Enhau zuva nezuva mangwanani nemasikati nemanheru tinokutendai nezvamunotiitira. Asi neshoko chazvo nemukuru wedu yonyika unoitwa Emerson Dambudzo Munangarwa. Haini zvinondibata chazvo kuti kana chinhu chaunenge usingagondi kudya zvina nokuti vanogona kudya, kwete kuti waona mazino udo kudya maputi. Ndinokumbira kuti murume uyu ape mwana chimuti chake nokuti wakatora chinhu chaasingagoni kushandisa. Akatora bhutsu yasingakwani, bhutsu yakapfika iri kushinya kwazvo. Achikumbira kuti dai apa mukomana uyu wechidiki Nero atitungamirira. Isu chatirongoda iway forward chete. Hatinei nezvizhinji, toda way forward. Nokuti tichasvika rini tichingotambura kudai so. Tichasvika rini tichingorarama munyika dziri dzedu. Apa panoda kuti pagadziriswe. Nokuti vamwe vanhu vakwanisa kuti kana vasingakwanisi kutonga nyika, vanokwanisa kubviswa kupresident. Kuiswa kuma MP uko ndokukwezera ravo kana kubviswa kuma MP vopa usabhuku. Zvinogodzera izvozvo.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe navashamari ari vese vakatibatira mishini. Chokwadi chakanaka vanhu vari diaspora munyika dzakakomberedza vabatsira, nekuti mukatarisa mhuri zhinji dzavakutorarama nerubatsiro runobva kune vari mudiaspora, uye nezvimwe zvirongwa zvekutumira mari zvakafanana navana mukuru. Aiwa, zvambobatsirawo vanhu. Dai nyika dzakafanana na South Africa, Botswana, Zambia neMozambique nedzimwewo dziri kure, either Europe, United States of America, but Southern America, Australia kana muAsia dzisingatitambiri. Menoti dai timire papi. Chokwadi chakanaka. Usahwira unokunda ukama. Kana takatarisa ukama watinawo neSouth Africa.
Manzwa kubva kuvateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura voga maonero avo nemafungiro avo. Aya mashoko hanei nechekuita neStudio 7. Tinokukai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ongororo itsva yakaburiswa neZuro nePew Research Center inoti chikamu chepakati chevanhu vabva zera muAmerica chinoti nhau dzemanyepo idambudziko rakakura kudarika rusarura ganda, utororo kana kushanduka kwemamiriro ekunze. Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti Iran inogona kusangana nekuoma kwezvinhu mune zveupfumi kwakadzama mugore rino kudarika zvaisimbofungidzirwa, apo zvirango zveAmerica zviri kunyanya kudzipa kutengeswa kwemafuta ekunze ayo angariwo tsinga yemari yeTeheran. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezverwendo rwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuUnited Kingdom mushure mekutuka meya weguta reLondon vaSadiq Khan pamwe nemudzimai wemuzukuru wamambokadzi Elizabeth. Izvi zvaityirwa nevamwe kuti zvaizokanganisa usawira hwenyika mbiri idzi. VaKhan navaTrump vagara vachikandirana makobvu nematete kwechinguva. Vanhu vanonzi vaisvika zviuru makumi mashanu vakazara mumigwagwa muLondon vachiratidzira kusafara nekushanya kwavaTrump. Vanodzidzisa kudyidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vanoti ushamwari pakati penyika mbiri idzi hucharamba hwakasimba uye hapana chinokatyamadza vazhinji pamusoro pavaTrump. Ngatinzwei vachiita hurukuro naTanonoka Wande weStudio 7.
America ne United Kingdom in international relations are ma very strong allies kubva pakatanga nyika yeAmerica ma relations avo ari very important rekuru sezvatinoziva US yanga iri colony yeBritain for the longest time as one independence yayo muna 1776. And after that, Makarwa, World War One, and World War Two, were my allies. They said the Cold War were my allies after Cold War during my presidency, Anna Reagan and Margaret Thatcher, like Baba Sindisa, my foreign policy, our under the Washington Consensus. Like even foreign aid, UK and the US, they no go stand under that same framework. And then more recently, the war on terror, my strong allies, Huti Panyae, Kudaku, fight terrorism, particularly through organization Yavari Nunzi NATO.
Kanamaka Tarisa, Kujiz Nakuneta Nikambiridzi, Munona Sukutipanka Vene Kusa Wirana, Kunga Sika Pasnagunaga.
If you want to Sunga Sika Pakudaro, I see Zininga Zingo eating and executive. Pane mabatu eku UK ni mabatu emuno mu America anoona the ideology kana kufanana one of the ma extremists ma ideologies anoda kuita anti immigration for example saka mukatarisa even the way yakainsulta mayor weku London asizi zvinhu zvinoshamisa nekuti chero muno mu America President Trump anogara achitargeta vanhu vari of Muslim and Middle Eastern descent. So she's not going specific about President Trump wagara vangori nema bias towards vanhu vane ma culture iwayo.
Rwendo uru rwakaitirwa chinyi?
One of the reasons that I was window kunderwe kuti vada ku commemorate a 100th year anniversary yekupera kwe World War One. Sekunatsanangura kwandakaita America ne UK dzanga dziri ma allies muhondo iyoyo. D-Day, which is when the German invaded part of France, Normandy, pakaitika invasion, ikoko yakatanga kuita kuti World War II itange kupera muna 1944. Saka vanga vachikommemorate 75th anniversary of invasion at Normandy, D-Day.
Mataura kutuka kwa kaita wa Trump, meya wegutare London, nezimwe hama za Queen. Imso kuwana kwenyu, munona sokuti zinga kangasa usawira pakati nyika mbiri izere.
Sema one randi noita, zino kuwana kuto simbi sama relation ni mamwe mabatu, ari kuko ku UK, ni kutikune right wing parties, ari also anti-immigration, ari Muslim. So vanonge vachitova vari kutotaura to a base yagara itori koku UK ikoko. Sezvatiri kuziva iko zvino kune inonzi Brexit iri kunegotiatwa ku UK. And part of the reason inyaya yeimmigration. Saka pakuratidza kuti zvona okay, taita single out a Muslim mayor where big city. Vanogona kunge vachitoti vachitokurudzira vacho vanowirirana nepfungwa idzodzo vatingafariri meya wechingwe kuLondon. Saka long term handifu kuti zvingaaffecta too much my relations asi ndinoona senge vari kunyanyotaura to a specific portion yepopulation yekuUK.
Vanga vari vanodzidzisa kudyidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muno muAmerica muzvinafundo Angela Gapa vari parunare kwakare kuCalifornia naTanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vanga vakapakata zvombo vasingazivikanwe. Nhengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru, apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda